pari zvino ndingade kuzivisa vanhu vese vemuZimbabwe nepasipotsi kuti chikwata chedu chinenge chakamirira Zimbabwe chakura zvakanaka chaizvo. Kune vanhu vachanomirira vari vatambi kana kuti vamhanyi kana kuti vanenge vari maathletes, tine chikwata chasvika izvo pamakumi matatu nevairi ndovanenge vakamirira Zimbabwe kumaOlympics. Ndichireda kutaura pamusoro pegadziriro. Takaita gadziriro yatinofunga kuti igadziriro yakakwana chaizvo kuti tikwanise kuenda kunomirira Zimbabwe kumaOlympics.
Mitambo ipi ichange yakamirirwa nevavo vari kuenda kumaOlympics vari kubva muteam Zimbabwe?
Ndingatange nechikwata chedu chemamite warriors chinove chikwata chenhabvu. Pari zvino vatori mucamp kubhindura University of Science Education kwavari kugadzirira. Vakapinda mucamp vane masvondo mairi, asi nguva yapfuura yese vanga vachipinda mucamp zvakare kuti vagadzirire kuenda kumaOlympics ikoko. Vakambonotamba neSouth Africa masvondo matatu apfuura, inove iyo yanga igadzirire kuti vakwanise kuona kuti ndevapo vatambi vangakwanise kuenda uye pagadziriro yavo vasvika papi. Tine zvakare mimwe mitambo yakafanana nekumhanya. Mhanyi vedu vakati wandei vari kunze kwenyika. Tinofara kuti kunze kwenyika ikoko vane gadziriro yavari kutoita. Zvikurukuru vari kuAmerica vari kuita gadziriro yavo vari ikoko vachitombomhanya mune mamwe makwikwi avanenge vachikwanisa kuti vamhanye kuitira kuti vawane gadziriro yavo. Vazhinji vanoziva kuti tine mubhaguji mukuru kwazvo wokuti wina Kest Coventry. Pari zvino ariko kuAmerica kwaari kugadzirira, uyezve akanga ari kupinda mumakwikwi akawanda uko akakwanisa kuwana mamenduro dzakawandisisa chose. Kuvazhinji vevatambi ava ndine rufaro rukuru rwekuti vazhinji vavo vose vanga vari kuita gadziriro yavo zvakakwana. Pane vamwe vanga vari kubatsirwa neInternational Olympic Committee nebazi ravo reOlympic Solidarity vakapiwa tinoti mascholarship kubva gore rapera vachibatsirwa kuti vakwanise kuenda kumakwikwi nekuita magadziriro yavo pane zvavanenge vari kuita. Ndine mufaro kuti vazhinji vanga vari pamascholarships ava vakabudirira kuti vaende kumaOlympics.